Nyanzvi idzi dzinoti bhajeti rezveutano rikagara richiwana mari sezvinodiwa neabuja declaration, zvinhu hazvizonyanyoomera nyika munyaya dzeutano munguva yematambudziko akaita sezvirwere zvinovhiringa nyika zvakaita sedambudziko reutachiona hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Sangano rinomirira vana chiremba vose munyika reZimbabwe Medical Association, ZIMA, rinoti utano hwakanaka ndiwo musimboti hweupenyu pamwe neupfumi hwenyika. Mutevedzeri wemutungamiriri weZIMA, Dr. Kudzai Masinire, vanoti hurumende inofanirwa kuzadzikisa chibvumirano cheAbuja Declaration kuitira kuti mari inenge yaiswa mubazi rezveutano ikwanise kuvandudza zvipatara, kutenga mishonga, kutenga mishina, pamwe nekuti nyika igare yakagadzirira kurwisa zvirwere.
Dai hurumende yedu yakwanisa kusvitsa chikamu chakatarwa nemusangano wenyika dzemuAfrica wokuti zvikamu 15 kubva muzana zvemari yenyika inopiwa kumapazi akasiyana ehurumende zviendeswe kuutano, nokuti zvinobva zvabatsira kuti mari yaya inodiwa kutenga mishonga, kuvaka zvipatara, kutenga mishina yekurapa, kudzivirira zvirwere, kurapa zvirwere inge iri ichiwanikwa, zvinobatsira kusimudzira utano hwenyika.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Dr. Henry Madzorera, vanoti nyika haisi kuisa mari yakakwana kubazi rezveutano. Dr. Madzorera vanoti izvi zviri kubuda pachena nekumhanyamhanya kuri kuita hurumende ichiedza kugadzirisa zvipatara kuitira kuti zvibatsire vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 pamwe nekutsvaga vashandi vezveutano.
Yangekuti hatisi kuisa mari yakakwana muhealth sector nemune mamwe masocial services. Hurumende inofanira kumeka shuwa kuti izvo yatakawirirana kuAbuja 15% inoenda kuhealth. Yomeka shuwa kuti mamwe mataxis atakagadzira tichiti aya ndehealth care services ngaaende kuhealth agadzirise.
Mutungamiriri weZimbabwe Urban and Rural Nurses Workers Union vasimbarashe James Kafire nyika vanotiwo hazvinakidzi kuti nyika itange kumhanyamhanya kugadzirisa zvinhu kana zvinhu zvaipa sezviri kuitika pachirwere checovid-19.
Iko zvinezvikwaya coronavhairas, ende coronavhairas yacho mawira yaita yauya pasina gadziriro yakakwana. Zvatinoona ndezvekuti panoda training yakanyanya, panoda kunge paine gadziriro yakakwana yekuti hazvizodi kuti kana pane zvazoitika ndopo zvonzi pakufambwa pachigadzirwa atinoti maintensive care units.
Mumwe murwiri wekodzero dzeutano muzvare Joelin Nyachuru vanotiwo pamusoro pechirwere checovid-19 nyika inogara yakanetsekana nezvirwere zvemudumbu zvakaita sekolera netyphoid, nekudaro mapazi ezveutano pamwe nezvemvura anofanirwa kupiwa mari inoita kuti aite mabasa awo nemazvo nguva dzose.
Ngavape bazi rezveutano mari isiri pasi pezvikamu 15 kubva muzana. Tisina kutarisana necoronavhairas chete, tine zvimwe zvirwere zvakaita sekolera netyphoid. Kuti zvakanaka zvakare kuti hurumende ikoshese bazi rezvemvura zvakare.
Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti sei vasingapi bazi rezveutano mari iri muchibvumirano cheAbuja Declaration pavanoita bhajeti renyika, mumwe mushandi mukuru mubazi rezveutano Dr. Isaac Piri vanotiwo zvakakosha kuti pava nehomwe yakasimba yebazi rezveutano kuitira kuti bazi iri rikwanise kurwisa zvirwere. Dr. Piri vanotiwo bazi ravo riri kudzidzawo kuburikidza nechirwere checovid-19.
Nyaya yekuisa homwe yemari kusimbaradza nyaya dzeutano yakakosha kuti tikwanise kuzorwisa zvirwere. Tiri kudzidza kunyange zvakaoma kudzidza tatove nedambudziko.
Kubva zvaiitwa chibvumirano cheAbuja Declaration mugore ra2001, Zimbabwe haisati yambozadzikisa zvikamu zvinodiwa izvi. Gore rino hurumende yakapa bazi rezveutano mari inoita $6.5 billion kana kuti $6.5 billion semari ichashandiswa mune zvose zvinodiwa nebazi iri. Mari iyi zvikamu 10 chete kubva muzana pabhajeti rose renyika, iyo inova shoma pane zvinokurudzirwa neAbuja Declaration, iyo inoti Zimbabwe yaifanwa kunge yakaisa mari isiri pasi pemadhora mabhiliyoni mapfumbamwe nechidimbu kana kuti pasi pe 9.5 billion Zimbabwe dollars. Asi dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seRwanda, Malawi, South Africa, Zambia nedzimwewo dziri kuremekedza budget declaration, izvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinowana zvipote zvichienda kunorapwa kunyika dzakaita seZambia, Malawi neSouth Africa, idzo dzakapoteredza Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.